izvi zvataurwa na Commissioner General weZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra muzvare Faith Mazani pamusangano pakati pevemabhizimisi neZimra muBulawayo nhasi. Muzvare Mazani vati chikwereti ichi ndechekusvika pakupera kwemwedzi wakurume wegore rino uye makambani anoshanda akazvimirira ega ndiwo ane chikamu makumi masere kubva muzana echikwereti ichi. Vati vanhu vakawanda pamwe nemamwe mabhizimisi vanofanirwa kuve vachibhadhara mitero havazi kuita izvi.
Chikwereti ichocho 80% yacho chikwereti chemakambani eprivate sector. Dambudziko racho tinoona richibvawo pakuti iwo makambani iwayo haasi kubhadharwa pamabasa avari kuita vachiitira government nenzira yemamiriro ezvinhu munyika medu.
Vemabhizimisi vakawanda vapinda mumusangano uyu vachema-chema nenyaya yekwavati kusashanda zvakanaka kweZimra. Mumwe weavo ndeamais Dumisi Lengube vanove accountant neimwe kambani avo vati vanoshushikana nekwavati kusagona kuchengetedza magwaro akakosha kweveZimra. Izvi zvatsigirwawo navaMoses Kuture avo vati kunyange hazvo Zimra yave kushandisa nzira dzemazivano dzeInformation Communication Technology mukubhadharisa mitero nekuchengetedza magwaro akakosha, vanoda kuti Zimra ione kuti hapachazoitikazve dambudziko serakamboitika munguva yapfuura rekuti software yavo yakambotadza kushanda kwenguva yakareba.
Kana taakukompita on the global stage, we need some assurance yekuti this sort of thing is not likely to happen again, because the losses dzakaitika bezvakaitika to both government and to industry and economy is heavy.
Muzvare Mazani vabvuma matambudziko ataurwa aya vakati nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika Zimra yange ichitadza kubhadhara makambani anoona nezvesoftware yavanoshandisa, asi vavimbisa kuti izvi zvave kuzogadziriswa. Vabvumawo kuti rimwe dambudziko ravakatarisana naro inyaya yekuti nyika payakatanga kushandisa mari yekunze mugore ra2009 magwaro evanhu neemakambani akawanda anobhadhara mitero haana kugadziriswa sezvaifanirwa.
Patakabva pakubhadharisa mitero nemazim dollar tichienda pamaus dollar, figure iwayo achiiswa mumasystems medu haana kutransferwa zvakanaka. Saka tiri kuona kuti zvakakanganisa maaccounts emataxpayers edu. Saka izvi zviri kuita kuti titadze kupa mastatements ane chokwadi kumataxpayers edu. Saka zviri kunetsa vanhu vazhinji vanenge vari kuda kuzowanawo matax clearance nekubhadhara zvikwereti zvavo. Tiri mushishi yekuti tigadzirise masystems iwayo tikwanise kupa mafigures echokwadi akanaka.
Pamubvunzo wekuti kunze kwekusungisa vanoita izvi Zimra ine masimba here ekuti iteverere uye kumanikidza kuti vanotadza kubhadhara mitero vabhadhare sezvakafanira, veZimra vati vanawo masimba aya uye vanoita izvi nguva nenguva, asi vanozviita muchinyararire sezvo vasingabvumidzwe nemitemo kuti vashambadze zvinhu zvakadaro. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avo vakafanobata chigaro chegurukota rezvemari vataura pamusangano uyu semunyarikani. Vati veZimra vari kuita basa rakakosha rekukwanisa kuwanira hurumende mari nekubhadharisa mitero. Vakatiwo vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kuzvipembedza nekukwanisa kuramba vachibhadhara mitero sezvinotarisirwa kunyange apo zvinhu pazvange zvakaipisisa munyika.
We must stand proud that even under these most difficult trying times, when
tinofanirwa kunzwa tichizvida kuti kunyange panguva iyo zvinhu zvakaoma, panguva iyo pange pasina vekunze vaida kuuya kuzosima mari muno, uye pasinawo rubatsiro rwakawanda rwaibva kunyika dzakabudirira, taramba richikwanisa kubhadhara vashandi vedu vehurumende chero hazvo mari iyi iri shoma. Izvi zviri kukwanisika nekuti imi vanobhadhara mitero muri kuramba muchiibhadhara kuZimra.
Musangano wanhasi uri pasi pechirongwa chemisangano inoitwa neZimra sechikamu cheZimbabwe International Trade Fair wakanangana nekuzivisa veruzhinji mashandiro eZimra uye kuzeya matambudziko anotarisana nevanhu pamwe nemabhizimisi panyaya dzemitero. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.